Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, November the 24th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the high prevalence of school dropouts by both girls and boys who end up in early child marriages. What are your views on the issue?
And to join the discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
Kodwa again, ulesine lobo mama, ulesine lobis fazane. We are also on the internet. We are on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voa.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. So you can speak to us right now if you go and like our pages on Facebook, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and we can have a conversation right now.
My name is Nyarazai Gumbonzanda. I am the Chief Executive for Rosaria Memorial Trust and the African Union Ambassador for Ending Child Marriage. Shocking news indeed. It was not surprising, though those numbers are still staggering, because we feel, and I feel from my experience of work here with the trust in the communities, working and living in the community, in the villages, especially in the rural areas, that there are so many, many girls who are being married off under the age of 18. So it was very significant that the Minister of Education had to release the number 4,500. It's sad, it's very sad that we have our children who are supposed to be in school dropping out of school. And we know that our Zimbabwean position is very clear, that it is unacceptable, it is unconstitutional for a child under the age of 18 to be married. The situation, there are many factors, but the fundamental factor that we know is around household poverty. It's around the status of girls, the disempowerment of girls and of women within our society. Household poverty is real. People cannot afford basic, simply school fees, school uniforms. I know, because it's Rosaria Memorial Trust, we are paying school fees for children who are living with HIV and some of the vulnerable children. We see how parents are struggling. So when it comes to adolescent girls, some of them are then sexually exploited by people who would say, I'll pay for your fees, I'll provide for basics for you, a satchel, and basic commodities for the family. So it's just the unacceptable situation of household poverty that we cannot accept. And then it's we still have to deal with perceptions that it's culture condoned and that it's safe. But fundamentally, it's about a violation of the rights for girls. I think fundamentally we need to deal with the macro situation before we address the household issues. So at the macro level, at the national level, the government must address the economic situation. It's important that the economy of the country must stabilize.
Inini ndakarorwa ndine makore 15 years nemurume wangu aiva ne 16 years. Pandakarorwa kudaro handina kuita zvekurodzwa asi ndakangoitawo zvekuvharirwa mumba kuti ndandanonoko ndabuda kunze. Saka pandakazodzoka ndakasvikira dhora avharwa baba wabva vati ndadzokera kwaunga uwo. Saka inini handina chandakakwanisa kuita asi chandakaita ndechekungodzokera kuti kwandandabva ndopandakatanga kugara nemurandarume wangu. Ndakagara ndofunga ndakabva ndabata pamhiri pemwana wangu wekutanga. Ndabata pamhiri pemwana wangu wekutanga Natali. Saka taigara hedu zvakanaka asi ndakaita macomplications panguva yekuzvara mwana ndakazoita mwana wokudhonzwa nokuti ndasingakwanisi kumupusha. Kechipiri ndobva ndaita mwana achisvika 2 years, ndobva ndaita futi zvekare umwe mwana wechipiri. Pandakaita mwana wechipiri, chinhu chaindinetsa semwana anga achiri mudikira asingagone family planning. Saka ndaingobata pamuviri ndokungazosvika 20 years ndandane vana vatatu. Saka upenyu hwacho handanda kurama nemurandarume wangu anga kundi achindirova santezegona kuya kana nemukadzi obva anditi iwewo ibva pambhedha uchirara pasi ini ndorora nemunhu wangu vaita zvaanoda achindipita zvakaipa. Kana chiri chikafa iya nguva yaanoda nacho achingoita zvaanoda achingondoona semunhu iye asanga nebasa rese. Asi ini ndakazoita nguva yekuti ndakangotsvagawo munhu andakaudza dambudziko rangu sinze muwakore se ndaingonyarara pane zvaitika achingotarisa. Pandazodzawo mumwe imwe weshamwari yandaigara nayo padhuze ndakazondisakavafungei ndakatai inini zvirinani hangu ndiende kupi kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu amai vangu ndo vandakaudza sika nditsvaga munhu anoudza vandaudza amai vangu. Amai vangu vangoti iwe uchiita sei chidzoka kumba. Wadzoka kumba wochiziva iwewe kurarama kwaunofanira nakuita. Achandino kukurudzira mai vangu vachidaro. Chando kukurudzira ndechekuti iwewe chengeta vana vawinawo. Ndine vana vatatu izvozvi. Asi ndiri upenyu hwangu iko zvino. Ndiri kuona huchiendera mberi nekuti ndakwanisa kuteerera mai vangu uye ndakatadza kare ndakwanisa kuzvigadzirisa iko zvino kuti ndive umwe munhu akakwanisawo kuzowana mubayiro. Iyo nekutaura chokwadi pamusoro peupenyu hwake. Izvi zvakaitika ndiri kuairport ndokwandaigara. Asi ndakambotama ndikaenda kubudiro. Kubudiro ndokwandakazobva ndichidzokera kumubereko wangu kuairport. Inini chandinotaura ndechekuti kunyange ukatambura zvinengei, kunyange zvikanzi kumba kwenyu zvinhu zvakaoma zvinengei, chandinokurudzira kuroorwa haizi solution muupenyu hwako mwanasikana. Chiripo ndechekuti upenyu hwako hunonaka ukazvishandira iwewe. Uye ukawana usati mwoyo mako zvauri kufunga ndizvoita. Inini ndinotikurudzira kuti zviri nani udze munhu ari pedyo newe agokwanisa kukubatsira ramangwana nekuti zano ndedza akapisa jira mumasese. Saka chiripo ndechekuti speak out pane zvese zvinenge zvichikutambudza muupenyu. Unokwanisa kusurviva panoti uzokwanisa kuzozvisungirira. Ndinoti kwete.
We heard there from Mary Taedzerwa, who herself was a victim of early child marriages, but is now an activist against early child marriages. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the high prevalence of school dropouts by both girls and boys who are now ending up in early child marriages. What are your views on the issue, PJ?
And the education minister, Lazarus Lokora, says about 4,500 school children dropped out of school between January and November this year to enter into early marriages.
Yes, PJ, and what's surprising, Mr. Lokora actually told the Herald newspaper that the government is looking at ways of strengthening laws or enforcing laws to, you know, contain the challenge. He said that at secondary schools, 3,650 females and 251 males dropped out of school because of early child marriages nationwide, and the numbers continue to increase.
And he also says primary school level, 3 or 5 females and 13 male children fell prey to this early marriage setup.
And according to the United Nations PJ Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children Report 2015, the prevalence of early child marriages is high in Mashonaland Central, which leads with 50%.
And on the other hand, the African Union has called on the ban of the practice and has urged all African nations to launch their own national campaigns to end the practice.
Anyway, on that said note, though, we're also looking at some of the good things coming out. We understand that the U.S. First Lady, Michelle Obama, the outgoing First Lady, has launched a campaign to encourage girls to remain in school. Now we're going to take a listen to her views on a video that we have about her campaign. I understand maybe we'll do that later on, but this is one of the good things that are happening here in the United States. But PJ, maybe before we carry on, we'd like to introduce our in-house guest, yeah. Miss Glanis Changachirere. She's a friend of the Women's Roundtable. And she's the founder and director of Institute for Young Women and Development. And she's actually based in Mashonaland Central, but is here on a fellowship. Welcome to the program, Ms. Changachire.
Thank you so much, Mother. Thank you for having me.
And happy Thanksgiving. As you know, out there, it's a holiday here in the United States today. Yeah. It's Thanksgiving. Saka I Christmas oyemuno. One of the Christmases anyway.
Yeah, welcome to the program, Glanis.
Thank you, PJ.
PJ.
Yeah. Lamhlanje kuhlelo lwethu abasanda kusixhuma kuhlelo olwe asihluzeni bomama Women's Round Table. Sihluza udaba oluphume ephephandabeni le Herald. Mphathi Ntambo weze mfundo eseze waphumisela laye ukuthi kuludubo lolu ukuthi abantwana abangaba zinkulungwane ezedlula ezine 4500 benelise ukuyekela ukuya esikolo phakathi kukazibandlela lonyaka kusiya ngayo nale inyanga kaLwezi kungenxa yokubana izizathu eziningi kodwa izizathu isizathu esinkulu kakhulu ngesokuthi abantwana bonke laba ikakhulu abangamantombazana yiba kade besiya kwenda ikanti ke laba bangabafana labo bawele yiloludumo olokuthi bagcine vele sebethatha bengakazimisela ukuthi bamele bathathe ikho ke yilo udaba olusegudwini lamhlanje esikhuluma ngalo ukuthi kubangelwa yini lokho nanku kuphela lo mphathi Ntambo kahulumende eseze waphumisa elakhe ilizwi ukuthi lumkhuba mubi ngempela ikho ke asiyihluzeni bomama asiyihluzeni bazali.
PJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko ratekeshera munyika umo tiri kunzwa kubva kune gurukota rezvedzidzo kuti pane vana vanokwana kusvika ivo 4500 vasikana nevakomana vakaregedza chikoro kuti vaende kunorora nekurorwa. Saka ndo dambudziko ratiri kuzeya nhasi kuti tinzwe kuti zvii zviri kunyanyoitika munyika uyezve idambudziko rinogona kugadziriswa here. Taita rombo rakanaka nekuti nhasi tashanyirwa pano pa Women's Round Table nemunyarikani wedu Glanis Changachirere anoshanda iye kumashonaland central kumwe kwenzvimbo kuri kuwanikwa dambudziko iri rakatekeshera manzwa zvataurwa navadokora munoti ne zviri kutaurwa izvi Glanis
zvino zvinosuwisa zvikuru mave kana tichitarisa nyaya yokuti zvikuru sei for me nyaya yema child marriages haingori nyaya yekuti mwana arorwa zvobva zvapera asi kuti pari zvino ma child marriages is a criminal act chinova chunhu chatinoona isusu kuti violence inenge ichiitika against the girl child and zvinosuwisa zvikuru kuti zvinhu izvi zviri kuitika munguva iyo nyika iri kusangana nematambudziko akawanda izvo zvaita kuti poverty inyanyise kana kuti nhamo inyanye mumaruwa naizvozvo zvinhu zvekuti tinonzwa kubatikana zvikuru kuti panguva yazvakaoma kudai getting into child marriage is only worsen the burden to the girl child because at the end of the day, when they get into that setup, the next thing is continued abuse. It's perpetual poverty. And really, the cycle continues. So it's a very worrisome trend which we are seeing. But I think for me, one of the positives that we can take away is that we currently have a process that's underway where the Minister of Justice is working to accelerate, you know, the enactment of the anti-child marriages law. Situation yaka create after the anti-child marriages judgment. And to us, we're a bit worried because it was taking time. And when some of these cases were being taken to the police will simply say, we are not working on that because we have no legislation to use. So I think having you know, the government to really push for the acceleration of the enactment of the law, I think is one positive that we hope will contribute towards reducing this burden.
And however, the very fact that even the Minister of Education is now weighing in.
Exactly, yeah. So I think it sort of really, you know, gives that multi-stakeholder voice to the issue so that it's enacted in time. But the worry for me now is someone who works in the communities and experience you know, a lot of these cases day and night. The worry really is, yes, we need the laws. They need to be there. But I think more still needs to be done in terms of changing people's mindset, especially around the girl child. It's so painful that the girl child is raised in a society where there is no hope for the person of the girl child. So in as much as we can have this law, we'll continue to have young women and girls who will choose to get into marriage because of the message that they get as they grow up, mm-hmm. a message that sort of like forces them to think that they can be somebody only if they are married or if they get into a marriage, mm-hmm. or they can contribute towards poverty eradication in their families or to their lives if they're in a marriage setup. So I think a lot still needs to be done in terms of tackling that other social side of the problem.
Mm. Tinotenda Miss Changa Chirere PJ video edi yatambotaura iya ya Mai Obama inenge ya gadzirika saka tomboenda kuna Miss Michelle, the First Lady of the US, Mrs. Obama, telling us about the importance of educating girls and her program.
And our eyes like the day, our eyes up.
Singer Andra Day is one of several prominent women lending her voice to Let Girls Learn, an international effort to promote education for girls who currently are not in school. At the White House, Day joined National Security Advisor Susan Rice, Academy Award-winning actress Meryl Streep, and four young girls who personally met First Lady Michelle Obama. Last summer, Mrs. Obama visited the African countries of Liberia and Morocco, where she said many young girls struggle to get any education at all. Tuesday, she said many have answered the program's call to action.
Time and again, we have seen that whether it's a head of state, a corporate CEO, or a teenage girl here in the U.S., when people hear your stories, the stories of girls who aren't in school, they're moved and they're outraged. And better yet, they want to help.
Before screening a new CNN documentary about the program, actress Meryl Streep told the audience that attitudes toward young girls must change for the betterment of the world.
The whole family has to be in on this, the human family.
Yeah.
And so that's what I do hope. I think we need to help boys to understand that the door has to be opened, and not out of chivalry, it has to be opened to give access to half the population.
The young girls who shared the stage with Streep described having to walk several kilometers just to attend class. But despite setbacks, they say they have made a symbolic journey inside the classroom.
We have a girl in our group from Morocco who does mechanical stuff. I mean, she's going to start her garage, which is something that we thought that only boys do.
You are very, very important in the society. So as a girl child, please hold on to yourself that and know that you are someone in the future. Maybe you may think now that you're nobody for today, but in the future, you got a role to play.
In an op-ed piece on CNN.com, Mrs. Obama called the issue a personal one for her, saying financial aid helped open doors toward her college education. The U.S. is investing more than $1 billion in Let Girls Learn programs, and the World Bank will invest more than $2 billion over the next 5 years. Robert Raphael, VOA News.
Tanzwapo nezve chirongwa cha amai Michelle Obama, mudzimai wemutungamiri weAmerica vaBarack Obama, vachitaura ivo kukosha kwakaita kuendesa mwana wechidiki wechisikana kuchikoro. Glanis, womboti tsananguro nezvanga zviri kutaura mai Obama, zvakakosha sei uye nezvamwanga muchitaura nezvekuMashonaland Central kuti mwana sikana nyanya, asi apa tiri kunzwawo zvine kuti mwanakomana apindawo mudambudziko irori rekuti vari kuroora vachiri vadiki, patomboenda hedu kuvana vasikana. Zvakamira sei kuMashonaland Central?
I like what you know, Miss Obama
taura nerimirwa mai.
All right. I like what Mrs. Obama was saying, Mave, and I think message yandatora yavari kuedza kutaura ndeye kuti tikufana kuchinja ma attitudes kana kuti maonero kana kuti matarisiro atinoita mwanasikana.
Mm-hmm.
And I agree with her 100% because maonero angu inini ndeye kuti dambudziko iri rakanyanya nekuti mwanasikana agara ari kutarisirwa pasi. Saka atarisirwa pasi pani avo vekuti anochuza kuti ndakunoita, you know, get married, ari kuchuza because ari kufunga kuti ndikaroorwa ndikawanika pada ndingavawo chimwe chunhu. So I think we need to model message yedu so that mwanasikana realize kuti Ariwega Akadaro, she's a complete citizen and she deserves to be educated the same way the boys are educated. She deserves to be encouraged the same way the boys are encouraged. Tosiana ne message yeah yekuti mwana as young as grade 3, you're being told machairirwa uri kuitaya uchanodzorwa kwaunenge waenda. This is the message that we are giving to the girl child, and as a result, some of them deliberately choose to go and get married because chavari kuona chakakosha muupenyu hwavo in marriage. Ndiri kurarama in order to get married. So we need to model the message around that. And what I also see is, I think, attitude yedu as communities to try and support them to remain in school for as long as possible. And I think from what we heard of the girls out there, vasikana vari kuedzawo kuti vapinde mune zvimwe zvinhu zva vanga vasingatarisirwe kuti vangange vachiita, zvakaita sekurana magaraji, kunge vachigadzirwa zvinana motokari nezvimwe zvakadaro. So zvinhu zvatinofanira kuramba tichikurudzira vanasikana, uye zvezvinhu zvokuti community haifanirwe kunge ichikwestiona kuti kwaiwe musikana wako manyanya nekamota kemawaya panapa, uri murume here? You know, those kind of things are things that we tinoramba tichizvishandisa, and at the same time tichitarisira kuti mutemo ndo uchachinja zvinhu, but we are giving a wrong message. So I think message ya Mai Obama nevanasikana vanga vachikurukura navo imeseji yakakosha zvikuru, kunyanyanyanya kuma rural areas kana kuti kumaruwa kwatinosevenzera isusu, kwekuti mwanasikana dzimweni dzenguva ndiye anotochuza kuti ndakuda kuti ndichiwanikwa.
PJ.
Engakakhulumi uGlanis sike saba le video lapha eka nkosikazi Michelle Obama umkakhe kamongameli Barack Obama waseMelika ukusunguleke uhlelo khona lonyaka uhlelo oluthi Let the Girls Learn olokufundisa kumbe ukuphathisa amantombazana ukuthi aye esikolo bangaze bavinjwa ukuthi abalamali ukuthi bazibhadalele. Ngakho ke kulolu hlelo unxuse amantombazana akade vela ngase-Africa. Ngibone untombazana akade vela eSomalia, ngabona lo ntombazana akade vela eLiberia. Omunye wakhuluma wathi amantombazana ahamba imango emide ukuze bafinyelele esikolo, yinto eyenzakalayo laseZimbabwe emaphandleni. Uzabona ukuthi yena nabayenza njalo. Uzabona njalo ukhulume omunye wathi yena kulomunye untombazana osungule igarage. Ikanti ke umsebenzi ovame ukukhangelwa njengomsebenzi olandelwa kumbe ongenziwa ngowesilisa hatshi owesifazane. Zinhlupho zinye ezidibana namantombazana ase-America, ase-Liberia, ase-Somalia, lase-Zimbabwe. Kodwa ke sithi sikhuthaza ukuthi umntwana owesifazane ngaye esikolo angazavinjwa ngokuthi usephethe umsebenzi okadumele ube ngabe owesilisa. Njalo ke sokuswelakala imali nguye okumele aqale ukungayi esikolo, kubhadalelwe esikolo laba abangabafana. Ikho ke uGlanis kade saphendula lapha umbuzo wokuthi eMashonaland Central yikho lapho kulabantwana abaningi okuthana nana sebeyekela ukuya esikolo kungenxa yodubo lolu olokwendiswa bese sebancane. Ikanti ke khathesi sikhuluma nje kulabanye abayesilisa labo kungabe inxinxe bangabe bemithisile babe sebekuthwana nana kabahle bathathe abantwana bona labo ababamithisile. Yiludubo esidila lalo khathesi esiphethe namhlanje. Ikho ke ecingweni ngilethemba sokuloko nkosikazi kumbe nkosazana American Dlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, wena ke ungasichasisela ngamafitshane ukuthi umele inhlanganiso yiphi njalo lilohlelo endluzwileyo ukuthi nanana kuthiwa yi-18 plus, ungasichasisela ngcono ungakasiniki umbono wakho ngalolu dubo lokwendiswa kwabantwana besesebancane.
Ngiyabonga PJ. Igama lami ngu-American Dlovu, ngimele inhlanganiso ye-Plan International eZimbabwe. Ngisebenza khona ngingu-National Gender Coordinator for i-18 plus project. Kuyi-project esikhankasa khona sikhuluma labazali, sikhuluma lamankazana, sikhulume lohulumende jikelele ukuthi ngabe into zonke zisenza umntwana oyinkazana akhule kuze kufike ibanga leminyaka engu-18 utangafiki ibanga leminyaka engu-18 sekukuyeki ukuthi azikhethele ukuthi afuna ukwenda yini njalo ufuna ukwenda nini esendela kubani.
Ye ulubonile ke udaba lolu oluphumileyo ezindabeni oluthi kule nkulungwane ezedlula ezine 4500 abantwana abadrope out of school besiyakwendiswa besesebancane besiyakwenda njalo abanye bethatha.
Ngilubonile msakazi.
Ye wena umbono wakho.
Ngikuqiniseleni yinto eyenzakalayo ezigabeni eziningi isikakhulu sihlangele abantwana abangamankazana abakhulela emakhaya lapho kungaqakathekiswa khona isikolo ngoba kwenza umntwana oyinkazana aphuze ukwenda sikhangelela ukuthi ngabe uyana esesikolweni efunda okweminyaka ethile ukwenzela ukuthi isikolo yiso esimlibazisayo yiso esizayenza ukuthi aphuze ukwenda. Ngaphandle kwalokhu kunezizathu eziningi-ningi ezenza ukuthi abantwana abangamankazana baphangise ukwenda. Okokuqala singakhangela indaba yobuyanga jikelele ikakhulu emakhaya abazali bayaswela bethi besele kunjalo abantwana abangamankazana bathine becabanga ukuthi mhlawumbe ngingakhomba ngingathola ijaha angangithengela okuthile kuzaba ngcono ngizabe sengibalekela uhlupho lwangikhaya lolo. Ngaphandle kwalokhu njalo abantwana abangamankazana bahamba imanga emide kakhulu besiya esikolweni lokuphenduka besendeleni kunjalo bahlangana lokuhlupheka okuningi lokuhlukuluza okuningi okunye kuzokuthuna kubayenza ukuthi bethile ukuqeda isikolo baye baphanjaniswe kumbe bamithise esemithisiwe abazali kabasena ngisho enye ichoice sebebona kungcono ukuthi kade ahambe lapho amithiswe khona.
Imizamo le eyenziwa nguhulumende ku-Ministry of Justice lapho abathi bona sebefuna ukulokhuza umthetho olawula ukuthi abantwana bangazayendiswa besesebancane kube lo mphathintambo wezemfundo laye uyababaza ukuthi lo ngumkhuba omubi. Libona nje lina njengenhlanganiso ezizimeleyo ukubana uhulumende uyenza imizamo eyeneleyo na yokuthi alwisane lalo mkhuba.
Okokuqala ngingafisa ukutshayela uhulumende ihlomo ngendlela asebeyo ukunceda abantwana abangamankazana ukuthi bangayendiswa besesebancane. Sikhangelela ukuthi umthetho ungavele ube khona ozathi wona lo othathayo kumbe otholakala esendisa umntwana engakafiki ibanga le-18 years uyavothwa kuzaba ngcono ngoba nakathesi sikhangelela ukuthi kuba nezikhathi kuba nama-cases aripotwayo ama-child marriages kodwa la ngoba nje seripotiwe akunanto eyenzakalayo ngoba kakunamthetho otshoyo ukuthi lo semthetho umntwana emncane kayenzi kwena. Lokhu uhulumende angabokha umthetho otshoyo ukuthi umntwana nxa engakafiki ibanga le-18 years kathathwa kukhangelela ukuthi kuzasinceda ukuvikela ukuthathwa kwabantwana besesebancane. Even izakhamizi ezihlala phansi zilobolisa abantwana zizayisaba ngoba basebekwazi ukuthi sekunomthetho ngiyatholakala ngilobolisa umntwana wami esesemncane ngiyaboshwa. Ngaphandle kwalokhu uhulumende uyasebenza kukuningi okwenziwayo. Singakhangela futhi ku-Ministry of Education osokulama-policies e-second chance education okunikezwa khona umntwana oyinkazana ithuba lokuthi nanoba eseye wawonakala esesikolweni navunyelwe ukalefunda yalesekilasini efunde nabanye kuze kube ithuba lokuthi seza kuyabeletha aphuma yebeletha aphinde futhi abuyeke ekilasini afunde acedise izifundo zakhe kuyabanceda khona kuyana abantwana abangamankazana. Sikhangelela ukuthi kuzabafake kulevu
PJ, I think we dropped there the line, but we have some two guests that are lined up that are waiting. So before I come back to you, let's just greet them. Beatrice Savage, welcome to the program from Roots. Please tell us where you are. Okay, I understand we have Angela Machonesa from Plan International. Hello, Angela.
Hello, Makabini. I'm in Zimbabwe, Harare.
I'm Avamagona Jesse. Thank you so much and welcome to the program. I think we actually had your colleague from Bulawayo, but the line just cut off. But tiriku taura isu nyaya yataka wana ichibuda muma pepa na uye kutipane vana 4,500 vakasi ya chikoro. Vanasika na neva na kumana vachienda ivo kunurora ni kurorwa. Vasati vabvazira. Muri kuonawo zvakamira sei kwamuri kushanda uku?
Isusu tiri kufara zvikuru kuti rumbo uhu hwabuda kuitira kuti Zimbabwe yese izive kuti nyaya yekurodzwa kwevana inyaya yakatidzamira nyika yese. Kazhinji vanhu vanobvunza kuti kumbo uhu wacho huri kupi, saka tiri kufara kuti iko zvino hurumende yatipa umbo uhu. Dzose dzenguva kana tichitarisa nyaya yechild marriage haasi manhamba chete ari kutaurwa, upenyu hwevanhu iri kunzi 4,500 kureva kuti misoro 4,500 upenyu hwevana watodamburirwa panzira. Kwese kwatinoshanda isu matunhu atinoshanda ma7 provinces ari muzimbabwe, ndiri kudayira kuti Beatrice anoshandawo kuroots ari kune kumwewo kumamwe ma provinces atisashande. Vana vari kuroorwa vari vadiki, vakomana vari kumitisa vobva vatoregedza kuenda kuchikoro. Saka tiri kufara zvikuru kuti umbohu hwavapo, asi umbohu hunosuwisa. Hapana chinorwadza kuti mwana akuwa mubara kuti akure azovawo noupenyu hwakavandudzika, wodamburirwa pakati kuti aita pamuviri, aroorwa arega kuenda kuchikoro, akutanga imba nguva isati yakwana.
Aiwa, mumbobata makadaro. Miss Machonese, todzokera kwamuri muno mustudio. Tina Glanis changa chirere nhasi. Aiwa, pakavhira panapa. Tine madzimai akati wandei vari kutibatsira kuzeya dambudziko iri. Beatrice, uri kunzwa zvekutaurwa namusvare Machonese, ungatichi?
Yeah, ndiri kubvumirana naye kuti vana vari kuroorwa and vari kurodzwa zvikuru sei kumaruwa. Ndofunga tikatarisa statistics dzawambotaura nezvadzo dziya mavelas dziri kutaura kuti Mashonaland is highest at 50%, the lowest rate iri muHarare, no, iri muBulawayo. So you realize kuti machild marriages akanyanya kuwandira kumarural provinces. Hongu mumaurban areas munana Harare, Bulawayo zviri kuitika, asi manhamba acho ari kuenda achiderera. Zvichingoratidza inini kwandiri kuti dambudziko iri idambudziko riri kukonzereswa zvikuru sei nemararamiro ari kuita vanhu. Nyaya yokushaya chekutanga, number 2 nyaya yekubhiliva kuti kurodza mwana kana kuti mwana wedu akaroorwa taachivha semhuri semusha. Uyezve nyaya yekungokurudzira kuti shoko ramwari rinoti ukaroorwa. I am a very serious believer, marvelous by the way, but ndiri kuona kuti dambudziko remachechi edu mazhinji mazuva ano riri kukoshesa kurodza mwanasikana ari mwana mudiki and shoko racho matauriro ariri kuitwa riri kubuda sekunonzi kana mwanasikana akasaroorwa uye akasakurumidza kuroorwa atova mutadzi panyika. Ndoziva kuti veruzhinji vanomhanyira kuti kumapostori kune isu vanoenda kumasowe vanonamata nemusi wechishanu kuti ndisu tinonyanya kuroodza vanasikana. Hongu dambudziko iroro zveshuwa rakakura mumapostori. But ndichizoendawo zvakare mune mamwe machechi iwo amazuva ano aya, shoko riri kuparidzwa rakanangana nekuti munhukadzi mwanasikana chisikwa chasikirwa munhurume. Saka tikazoda kutarisa correlation between message iri kutaurwa kuchechi, iri kutaurwa kumba, nenhamo iri mumusha kana kuti iri munyika medu, unozoona kuti mwanasikana anosara asina option except getting into marriage. And for those vanoita zvekumanikidzwa kazhinji kacho, tinongodzoka zvakare pakuti mhuri dzichiri kubhiliva kuti mwanasikana akanonoka kupinda mumba hazvinei kuti anga ari kupi, anongonzidzokera kwaanga uri. And mwana ane 12 years kwaanga ariko kana anga achitamba mahumbwe. So mwana adzingwa kudaro, the next thing is achangoenda kune waanofungira kuti baba vaya kuda vanga kwanisa kugara neni kana kuti mukomana uya kuda anga kwanisa kugara neni. Saka ndiri kuona kuti idambudziko riri kukonzerwa zveshuwa nemararamiro atiri kuita. And kana tese tiri kuzvipira kuti tiri kuda kugadzirisa dambudziko iri. Tiri kufanira kuzvipira kusvika pakuti haingove nyaya yema organizations akaita sesu chete.
Mm-hmm.
Haingove nyaya yehurumende asi inyaya yemunhu wese kusanganisira mumhuri medu, mudzichechi medu, the way yatiri kureiza vana kuti tiri kufanirwa kunge tichikurudzira mwanasikana kuti atarise zviri mberi aone kuti education yakamukoshera ndo ichamuvaka ndo ichapedza mamwe matambudziko ari kusangana nawo pari nhasi kwete nyaya yekuvarodza.
Aiwa, tinotenda mumbobata makadaro taita muteereri Sisi Messi Memo. Vari kubva pashona Facebook page yedu, tinokutenda Sisi Messi. Makadii henyu Sisi Messi?
Tiripo edu makadiyo.
Aiwa, tiri wadi. Muri kupi Sisi Messi?
NdimuHarare kuNewlands.
Ehe, aiwa, tafara kuti takwanisa kukuona ipano pashona Facebook page pedu. Motipawo maonero enyu edambudziko iri rekuti vana vari kusiya chikoro vasati vabva zera vachienda kunoroorwa nekuroora.
Alright. Inini semaonero angu andinoita. Inye kuti vabereki. Mararamiro achakuita mazuva ano. Achitwita sitisina hanya nevana. Zvekuti unomusiya mwana kuti anoita zvaanoda panguva yaanoda. Ende nyika yedu yaoma zvokuti vabereka vari kukwanisa kuprovhaidha zvatinoda, like kutiendesa kuchikoro, kutitengera hembe nezvimwe zvakangodarodaro. Saka semusikana unenge usina kana kuroorwawo zvako, pamwe waunojoni wako waubvadzwa kuti arovadzwa kuti ngaanokuda wotongotizira. And worst part of it, hauroorwe kutizira. Saka maeli marriages acho ari kutambudza vanhu vakawanda because unopiwa mwana otanga kutambudzika. Nyacho inenge yakakanga se the first place yekuti vabereki atitsvita kie nevana vedu. Zviri kunetsa, tiri kutambudzika, mari iri kunetsa munyika. But ngatimboratidzewo chido kungoratidza vana vedu gwara rakanaka.
Aiwa, ayo mazwi makukutu ari kubva kwamuri Sisi Messi. Munenge musikana wechidiki, imi pamune muchitaura nevamwe vasikana vezera renyu, munombotaura here nyaya dzakadai idzi?
Tinotombotaura nyaya dzakadai, and there are some people vakatozviita izvozvo, but right now they are crying in their marriages. Nenyaya yekuti vakaenda vachitarisira kuti they will live a life, better life.
Mm-hmm.
But vakutonotika zvitori wese. Nenyaya yekuti tinenge tichitiza problem tichiti tiri kuenda kuwana mufaro, but kwatinenge tichienda ikoko tinenge kusina kutombomira mushi. Nenyaya yekuti tiri kumhanyirira zvinhu zvisiri zvedu. When it comes to Christianity, zvinonzi God time is the best.
Aiwa, vane nzeve vanzwa, tinokutendai.
Nenyaya yekuti tiri kumhanyira zvinhu zvisiri zvedu, plus vabereki ngatiteo basa nevana vedu, ngativapinze mugwara rakanaka. Ngatiratidzewo chido kune vabereki.
Aiwa, tinotenda. Ehe, musanete kuramba muchisapota shona Facebook page, takuona ipapa, tinotenda chaizvo.
Alright.
Okay, muvene zuva rakanaka PJ. We heard there from a very young lady. She's one of our Facebook followers on the Shona page. Her name is Messi Memo Kajgampakeni. And she's saying that, you know, maybe parents need to pay more attention to their kids. They need to lay the foundation for the kids, because as the economic situation continues to deteriorate in the country, so are the morals. And she's saying she actually has friends that have gone into these early child marriages but are now regretting it because it's not working out.
Yeah. Mm-hmm. They should also give a second chance to the children. They are bound to make mistakes, she says. So you need to sit down with your child and be able to talk to them. What is compelling them to do whatever they are doing. Njalo enguzuleyo ekhuluma uGlanis uthi yena imithetho ekhona, imithetho yendulo ngenye ebangela ukuthi abantwana laba bagcine sebesiya kuya kwenda isikhathi sabo singakafiki. Imithetho yendulo iphatha njani? Uza kuzwa ukuthi nxa kukuthi umntwana ekhula esesenguntombazana esakhula esendlini, nxa engathanyela kubi, uza kuzwa abadala besithi uza kuyathanyela njani khona lalapho uza kuya kwendela khona, uzasiyangisa. Okuthi baqakathekisa ukwenda kulokuthi baqakathekise impilo yomntwana yena lo. aye njalo athi yena na imithetho yesiKristu imithetho yasemachurch layo ngenye ebandezela abantwana bonke babe bekhangelele ukuthi bonke abantu babe besebesiya abantwana bonke abase abangamaKristu ukuze ube ngumKristu oqinileyo umKristu oqondileyo kumele ube uthi ungaqeda isikolo ubusiya kwenda kumbe nxa ungafikisa iminyaka ethile kuma 24-25 kumele nxa ube susazakala ubana ulejaha ususiya kwenda nxa ungela jaha ungafikisa iminyaka engabo 30 abadala vele sebesesaba sebabe sebesesaba ukuthi enanana engxenye awuseyi kwenda babe sebekubuza emtshadweni lapha lasezimfeni babe sebekubuza ukuthi kanti uza kwenda nini
PJ tombodzokera ku Facebook Shona page tine avamwe sisizve vari pano Doreen Ngwenya makadi hello sisi Doreen aiwa tinokuchingamidzai nemufaro tinotenda kuti makafarira page yedu ye Shona Facebook tipewo pfungwa dzenyu nenyaya iri mudariro yekuti vana vari kusiya chikoro vachienda ivo kunoroorwa nekuroora vasati vabvazira
ini nhangu sekuona kwangu ndinofunga kuti chiri kunyanyoitika inhau yeikonomi ikonomi yedu yezimbabwe maitiro ayaiita akuita kuti vana vachingoita zvese zvese vakungokwanisa kana kuenda kumamarriages ikoko dzimwe dzenguva vanotokwanisa kutoenda vabereki vatisingazivi
saka munoona pachigadzirika sei
kugadzirika kwacho pari zvino kunotinetsei asi chatinokwanisa kunge tichikwanisa kuita semazimbabwe ndi tinofanira kunge tichibatana kubatana kuti tichinje hurumende ndo iri kukonzeresa kazhinji kacho saka ndo iri kufanira kunge ichikwanisa kuti tichibatane kuti tichinje hurumende yedu kana tichinge tachinja hurumende yedu tinoona mabasa achiwanika tinenge takuwana mainvestors munyika medu mabasa anenge akwanika and then zvinhu zvinenge zvakufambawo mune igwara rakanaka vana vachi
aiwa
inzara iri kukonzeresa kuti vana vaite saizvozvo
ndiri kuona imi muri kubotswana pane vamwe vanyora ipapa pavoa Facebook Shona page yedu vachiti nyaya iyoyi yekuti vabereki vari kunze kwenyika vari kusiya vana munyika ndo imwezve iri kukonzera zvimwe zviri kuitika munoonawo sei ipapapo
ichokwadi ichocho chamataura nekuti chiri kuitika ndechekuti vabereki tiri kubuda muzimbabwe tichienda kunyika dzakapotera zimbabwe kuita kuti kazhinji kachona tiri kusiya vana tiri kusiya mhuri dzimwe dzenguva tinotakurana nevana ehe ipapo ndobvumirana nemi asi chinoitika ndechekuti nyaya yekuti vabereki tinobuda tichienda kune dzimwe nyika zvinhu zviri kukonzeresa madivhorce uyezve vana vatinenge tasiya kumusha uku vanosara vachitowo zvavanenge vachida pamwe kuteerera kwachona kunenge kuchitinetsei kana vachinge vasara nagogo ndopavanosara vachiita madiro ajojina nekuti vanenge vachiziva kuti mama vangu variko kana kuti baba vangu vari kunze kwenyika vari kutumira zvakasi saka kuteerera kwachona kunenge kwakutinetsei saka ithink kana tiri pamwe chete takagara panzvimbo imwe chete semhuri imwe chete I think ndinoona zvinhu zvichifambira mberi
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka kubotswana uyezve musarege kuramba muchisapota iyo Facebook page yedu yevoa Shona tinokutendai
tinotenda
ehe I think we just lost Miss Angela Machone of Plan International, but we have our in-studio guest, so we're going to revert back to you, Miss Changa Chirere. You heard there from two of our callers who are really highlighting some of the issues that are leading to early child marriages and also these school dropouts. What's your view?
I agree with most of what they've said, Mave, because tikada kutarisa nyaya yema child marriages. Atikwanise kuti tinogadzirisa dambudziko racho in isolation of other issues that are happening in our country.
Mm-hmm.
Sekutaura kwandambo itaini ni nyaya na moya kanyanyi samunyika medu. It's a reality, it's a fact.
Mm-hmm.
And it's very possible kutitika da kutarisa statistics za Buddha parishino the 4,500. And compare with last year, there's a possibility yekuti the last year zino daro zanga zakaderera.
Mm-hmm.
Why? Because tikatarisa mamiriro anga akaita nyika yedu tichibva mugore rapera tichisvika patiri. Taramba tichienda kuya kwokuti nyika iri kuramba ichidzokera mumashure.
Mm-hmm.
Nezuva regarega riri kudarika. Takaona mitemo yakapaswa nehurumende gore rapera here kana kutanga kwegore rino yekuti vabereki vakungodzingwa mabasa nje. 3 months without notice, apana package, apana chi.
Mm-hmm.
That has a huge bearing on ability yema parents, yekuti vadzidzise vana vavo, vaendese vana kuchikoro. So, atinga rambi zveshuwa kuti kudzikira, kurikuita upfumi wenyika, kuri kucontributor towards nyaya yema child marriages. It's very possible.
Mm-hmm.
So, tazotarisa nyaya yekuti tingazvigadzirisa sei. I think for me, we need to take a very holistic approach. Ndambozvitaura kuti tinofanira kuita basa rinenge richitageta mhuri dzedu dziri kukudza vanasikana ava. Tinofanira zvakare kutarisa zvikoro zvacho zvavari kuenda.
Mm-hmm.
Kuti zvikoro zviri kudzidzisa nekubata vanasikana the same way here yavari kuita nevanakomana. Mwanasikana kana ari kuti akaenda kuchikoro, ano zvimweni dzenguva pamwe awana pamuviri chikoro chobva chati hauchakwanisi kuenderera mberi zvinhu zvakutoreva kuti automatically as she drops out akutonogara nemunhu rume.
Mm-hmm.
Asi vakakwanisa kunge vachimuchengeta muchikoro zvinomubatsiridza kuti attention yake irambe iri focused pazvidzidzo zvake achizobereka mwana wake anoramba achienderera mberi nekuzvivandudza. Asi kana zvikoro zvichiri kuva punitive kana kuti kupanisha mwanasikana zviri kucontributor. Totarisa kuna iyo hurumende, what is it doing kuti vagadzirise mamiriro eupfumi hwenyika? Nekuti zvechokwadi vakasaramba vachigadzirisa, vakasagadzirisa upfumi hwenyika, ticharamba tine dambudziko iri. Ende rinogona kutozoita worse kuti vanasikana mukurorwa kwavari kuita dzimwe nguva vanongozopesera vakungoti zviri nani ndinoita hangu remuroad nditengese muviri kuda zviri nani. So hurumende also has to play a part in terms of reviving our economy.
Mm-hmm.
Because ikarevive economy vabereki vakawanawo chavanowana, even those who are going into the diaspora. Tanzwa kuna mai vari kuti vari kuBotswana. Muri yavo inodaro iri muZimbabwe, and there are millions of parents who are like that. And the reason they are leaving the country is not by choice.
Mm-hmm.
It's because vari kunotsvaga rubetsero rwekuraramisa mhuri. So tikakwanisa kunge tine ikonomi yedu iri kuzviraramirawo zvakanaka, vanhu vachiwana mabasa, vachikwanisa kunge vachibatsira mhuri dzavo, ndirikuona kuti zvinocontributa futi pakuderedza dambudziko remachild marriages iro riri.
Mm-hmm.
Ndinoda kuti ndingo kudzoseredza pakereke rechipostori. Hongu dambudziko iri ranga rakanyanya, asi mumakore maira apfuura, mairi matatu apfuura, pane zvavari kuita sekereke rekuita reach out kune venhau. Ndaona vakamboita chirongwa na Nyari Mashaya Mombe.
Mm-hmm.
Vakaita zvekare na Tariro Makanga.
Mm-hmm.
Vari kuedzawo nepavanogonawo. Munotondera kuti vateereri kuti kereke rechipostori rakakurawo.
Mm-hmm.
Sana Methodist, sana vane mabandiko akasiyana siyana. Mm-hmm. Pane vamwewo vari kuitawo vari kuedza kuti vange vachidzivirira dambudziko iri rekurodzwa kwevana vachiri vadiki.
Mm-hmm, mm-hmm.
Naivo vaberekiwo,
yeah,
vari kuzviziva. Yeah. Saka ngatisaite a blanket.
That's very true. I totally agree with you. Yeah. And for me, I have seen kuti kazhinji panotaurwa zvemachild marriages zvinonzi mapostori ndivo vari kurodza. It's possible vanhu vanenge vachinyanya kuti mapostori nekuda kwekuti mutemo wepostori wacho. Tichitarisa mune dzimwe kereke mumashure umo, waitova wekuti baba vanongosumuka pajekerere vototi ndarotswa ndina madzimai Glanis. Madzimai Glanis is only 12 years, but zvinenge zvakunzi mweya wataura haupikiswi.
Yeah.
I think that's why people tend to sort of like have a bias mostly against
blanket,
apostolic churches. But I think zveshuwa acknowledging kuti ivavo ka ndozvazvanga zviri asi vari kuedza kuti vavandudze kana kuti vachinje vashanduke vabhembichana pamitemo yavo yanga iri so yakatisarei zvakanyanya kumwanasikana but also teach acknowledge awo kuti while we have focused on mapostori these other churches the so
they are also doing
they are also doing it and so I think we need to strike a balance yekumeka sure kuti we don't continue to focus on one side and giving you know space for the other side ranga singazvinyanye kuzviita kuti richitotora mukana wokunge vachiita izvozvo. I'm so angry today because I watched this video. I will not say the church, but it's one of these churches where we have these, you know, prosperity prophets. And really the message that was coming to a congregant of more than 100,000 people is, women, you must acknowledge that you are a toy of a man. So I'm just thinking, kuti fomwana sikana wandinenge ndakagara naye, my six-year-old daughter, ndakagara naye muchurch imomo. What is she taking about her own life and in as far as marriage is concerned, because already when I was out of God, so I have to be like mommy to get married. And ndova nave kuti at the age of 12 they will elope. Anotizira because thinking they kuti I can only be something kana ndine murume on the side. So I think we also need to look at how these prosperity gospels are also fanning, you know, a language that sort of like contributes towards socializing the girl child to just accept that I'm a nobody and I can only get married and that's the only thing that is out there. Exactly.
What in tate umlaleli osekona icingweni Thembelani Sibanda. Siyakwamukela kuhlelo.
Eh, ngiyabomeka mama.
Yeah. Nanti udaba olusegudwini. Abantwana bayendiswa basese bancane bahle bayekele lesikolo.
Intembo sezenza abantwana abaningi beqina bengasahambi esikolo ngenxa yokuthi bayenza ama-early marriage. Iproblem ekhona one embona ngani affect abantwana i-economy. Two, then lapho engihlala khona eduzane lami ngihlala lamapostola. Amapostola abhiza abantwana kakhulu. Kathesi mina ngihlala phakathi ngapha la ngapha. Abantu bangikhona bathitha abantwana abancane kuyazisa usisi. Abafundi esikolo bahlezi baba-abuse babatshaya ngabantwana abancane. Akunzima.
Ye. Kwenziweni-ke mnewethu?
Mina into ekhona into engabona ingayenzakala engcono uhulumende kungcono anike umthetho oqinileyo kakhulu ukuthi thina njengabadala singavumeli abantwana bayende bengakakwanisi iminyaka yena le yabiphabisisiwe emthethweni. Into engikubona khona kungcono ngoba ingavumela abantwana besenda ngendlela abayenziwa ngayo. Usually bona laba amapostoli laba hhayi kunzima abazami ukuthi kumbe yona ihulumende izona ukuthi abantwana laba balabadala babebesehluleka kuya esikolo labana babebesela imali zokuthi bakhambise esikolo ihulumende layizame ukuthi bayenzisele kuyela thina safundiswa ngama-social welfare singelamaritel basipothe bona la amapostoli abantwana bahambe esikolo uhulumende laye abancedise ukuthi bahambe esikolo bebhadalela yihulumende ngenxa kuyukuthi abantu kumbe abadala bangikhona kabasebenzi sabala mali bona ngani into zangikhona zingaba rayithi nxa sihamba kabanjalo.
Ye, hayi mbongile mne wethu Sibanda.
PJ, maybe before you give us what Mr. Sibanda was saying, you know, VOA Shona Facebook page is on fire. I have my namesake here, Marvelous Chivimbo. Sisi Marvelous, Magadiko Varku Botswana.
Super, Magadio.
I wonder, Farah Mbuto, Roni Munanista, Rakafana Nanirangu. Mainzwa nyairi mudariro iyi tinokutendai munosupporta Facebook page yedu yeShona. Tipewo maonero enyu.
Munonyatsoza chikunyatsoneta muZimbabwe handizvi.
Taurai.
Nyaya yekuti hamuna mabasa ndizvi. Kana vana vari kuchikoro vanenge vachiita sekuti sisivakeka. Vanenge vachingoti ini ndakarorwa vanenge vakapasa but nyaya yekuti vanenge vangoti regai ndingoita seiningororwa ndingowana pekuti
tekutangira ndiwane munhu wekuita se zvekufambidzana naye saka mwana chete asomboenzeta shungu nechikoro because ari ngoti chi daindawana murume zvangu zvaitoita kana ari kuchikoro kwacho achakonzidha nemabhuku ari ngokonzidha nekutsvaga vakomana
saka pogadziriswa sei apa sisi marvelous
isusu ka tikutoda mabasa kutotiza kuuya kunze kunoka kunyaya yekuti tichenge tatogumirwa tenge tisisina tokuita sei pekutangira basi munhu wese ari kungotengesa mustreet anotengera mumwe wacho ndiani
aiwa tinotenda chaizvo musanete nekuramba muchinyora ipapa pafacebook yedu yevoa shona tinokutenda isisi marvelous muve nezuva rakanaka
nemiwo
PJ, I know I cut in there before you had an opportunity to tell us what Mr. Sbanda was saying. But my namesake was also just saying, you know, she's out of the country. She's in Botswana. And she's saying the problem is not that people are of loose moral, but there are just no jobs. And then, you know, the kids are left alone. So obviously the bad things are going to happen. But I'll hand over to you so you can tell us what...
Yeah, it's the same concept that Mr. Sbanda was talking about, that the economic situation, the political situation is also the main cause of this problem. And he also mentioned the Mapostori Kereke thing. And but he also suggested when I asked him, when I prompted him to what could be the solution, he says government should do much more. The Minister of Education should chip in, especially to those children. Because as he was growing up, he grew up, his parents were not getting that much. So they couldn't finance his education. But the Minister of Education chipped in. So that it should do the same right now to chip in, to, especially to those kids that are...
underprivileged.
Underprivileged, but they are very intelligent. Yes.
Maybe, PJ, it's also just time for us to acknowledge all our live streamers. We have Faith Cutler, who sent a message, and she's saying, that's true, economic situation is fueling a lot of social problems in Zimbabwe. And then Mbiganyi Havamne says, Zanu PF is enjoying the destruction of Zimbabwe's social and economic structure, and we, the people, have to, you know, just live out of fear. So that's his contribution. But we have a lot of messages that came onto the Shona page earlier on. So I'll just pick a few. Richard Mamvura, he says, in our community, there's no more hope in education, although it's our first priority. Pane vakawanda vanyura tinotenda Oliver Nyandoro, Justina Mandigo, tinokutendai, tichaona Samanyara, Messi tataura nemipano, tafara nazvo izvozvo, Rute Rute, Judza Monos, Dorin takwanisa kutaura nemi nevamwe vakawanda, asi musanete, tomboenda kuna Sisi Glanis. Mungotiti muchidimbu sezvo takusvika kwamvura yacheka makumbo zvii zvinganyanyoitwa tiri kuona dambudziko iri kwenyu ikoko kumashonaland central zvii zvamuri kunzwa kuti zviri kuitika pari zvino
ngoma ndiyo ndiyo mave vanasikana vari kurodzwa vari kunoroorwa nekuda kwenhamo yanyanyisa munyika ndine urombo kuti tikada kutarisa pastatistics dzacho dziri kutotaura idzo kuti vazhinji vevanasikana vari kuroorwa vasati vasvika makore 18 vana vamwe vacho vanenge vari in primary education of which tikada kutarisa mazera acho tinoona kuti vana vanofanira kunge vachitamba maumbwe and ndova kusangana nemutoro wekunogara nemunhurume and ukada kutarisa zvakare mamiriro akaita statistics dzacho dziri kutaura kuti 4,500 and only about 250 something ndovakoma nawo vechidiki kureva kuti vana vadikidiki ava vari kunoroorwa nevarume vahombe hombe kwavari zvinova zvinhu zvinovapinza munjodzi yemamwe matambudziko akawanda abuse dzagara dziri kuitika mudzimba uye zvenyaya dzezvirwere because these people have been exposed before. So idambudziko riri kushuwisa zvikuru kunesu vanonyanya kushanda nevanasikana zvikuru sei mumaruwa. Asi tichienda mberi isusu tiri kungokurudzira hurumende kuti ngaiise mutemo hongu. Asi ngaionewo zvakare mamwe mapazi ainofanirwa kunge ichigadzirisa kuitira kuti isimbise upenyu hwevanhu zvikuru sei nyaya yekugadzirisa ikonomi kuti vanhu vawane mabasa. Uyezve tichipawo message kune vemakereke kuti I think this message about women being less equal to men is really misunderstood. Zvikuru sei mudzikereke dzedu. It's taken kuti madzimai kana kuti munhu kadzi chunhu chakasikirwa munhu rume. Saka naizvozvo vanhu vari kuramba vachipiwa message kana kuti mutauro wavari kuwana mukukura kwevanasikana ndekwe kuti unofanira kunge une munhu rume. Mm-hmm. So tikufanira zvakare kuti makereke edu ave aine mumwe mufungo nemaonero avanoita mwanasikana nekodzero dzake dzekuti mwana akatokodzerwa kunge achienda kuchikoro. So ndo message yavanofanira kunge vachipurisha iyoyo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yadyana nasi. We just want to acknowledge also we had a late message from Spiweka Chidza. Thank you for your contribution. But I'm Marvelous Mhlanganya who are here in Washington wishing everybody a happy Thanksgiving Day. PJ.
Mm-hmm. Happy Thanksgiving. Kulabo abangapha ngasemelika. Mina igama lami Praxedis Jeremiah City. Asibeke ithuba elifanayo njalo ngevikelizayo ngasikhathi sinye. Asiyihluzeni bomama.
And not to forget our in-house guest, Glanis Changachirire. Thank you for joining us tonight.
You're welcome.